pasi pechirongwa ichi hurumende iri kucheresa vagari vekumaruwa makomba ekudyara mbeu yechibagi iyo yairi kupa vanhu pachena senzira yekurwisa nzara kumwaka uno asi vachitaura pamusangano wekucherechedza zuva remadzimai ekumaruwa wakaitwa nesangano reZimbabwe Trust iro rinorwira kodzero dzevanhu musi wechina madzimai aya akati kuri kusarudzwa pachirongwa chehurumende kunyange vakachereswa makomba amai Mesi makaona muziri vekujerera vanoti chirongwa ichi chaitungamirirwa nevana mudhumene asi chakazotorwa nevatsigiri vezanupf avo vaigova mbeu nefetiraiza vachinyima madzimai anofungidzirwa kuti anotsigira mapato anopikisa
tine chirongwa chepfumvudza cheiri kuitwa nehurumende tine zvigozhero zvakati wandei zvatiri kusangana nazvo samadzimai nokuti tiri kuona kuti kugovewa kwemainputs hakusi kumira zvakanaka kuri kupinda nyaya dzepolitics
mumwe mudzimai akada kuzivikanwa nekuti amai tanyaradza anoti zvekunyimwa mbeu nefetiraiza dzehurumende zvinovarwadza nekuti zvinofanira kupiwa vanhu pachena pasina kuti munhu ndewebato ripi
hatisati hedu tapuwa mhinduro asi tanga takatosvitsavo nyaya yedu kuti sekuti zvinhu zvisiri kuitwa zvatisiri kunzwisisa tanga takavaudza kuti tinoda kuti titungamirirwe nevarimisi ende ivo varimisi vatidavirewo kuti patinenge tichibvunza kuti nau takachera makomba tichitungamirirwa nemi pambeu tinozotungamirirwa neava sei vatipewo mhinduro dzakakwana
kanzera ward 19 webato remdc alliance vapeter imba yaro vakabvumirana nemadzimai pamusangano uyu vachiti chirongwa ichi chaita mbiri munyika chiri kuitiswa zvematongerwo enyika
nyaya yepfumvudza iyi munhu haisi kufamba zvakanaka ngozi yakutopuwa vanhu vasina kana kugara vachera gomba vachingotarisana kuti uyu tinaye kumusangano
asi mutauriri wezanupf mudunhu remasvingo varona kuti ndava varamba mashoko aya vachiti manyepo
panyaya yamataura kuti purogiramu yapoliticise hachingavi chokwadi nokuti qualification yekuti uwane mbeu yepfumvudza kuchera makomba sezvinodiwa nevarimisi saka handione pamungati yapinda nyaya dzepolitics
vachitaurawo pamusangano uyu vanofambisa mabasa muhill zimbabwe trust vapride mungwari vanoti kunyimwa kwevanhu zvinhu zvezvirongwa zvehurumende nezvematongerwo enyika kutyora kodzero dzevanhu
pakaita ipo papinzwa politics munzvimbo vakada kutaura semadzimai vatungamiriri vemunharaunda vanenge vachibvunza kuti ko munhu rudzii uyu munhukadzi rudzii zvinova zvinhu zvatiri kuti nhasi ngazvive zvinopera munhukadzi ava anorarama akaenzana nemunhurume munharaunda
sangano rehill zimbabwe trust riri kushanda nemadzimai richizama kupedza matambudziko avanosangana navo mumaruwa sangano iri riri kuitira madzimai zvirongwa zvemapindu emubatanidzwa nemikando nechinangwa chekupedza mhirizhonga dzemudzimba dzavanosangana nadzo kana vasina chekubata zvichakadaro mutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa nhasi vakumikidza vadzidzi vepagreat zimbabwe university vakakunda mudzidzo dzavo vanosvika zviuru zvina nemazana masere nemakumi matatu nemapfumbamwe pavadzidzi ava zviuru zvitatu nemazana masere nemakumi mapfumbamwe ane vapfumbamwe vakabuda nemadhigiri ekutanga eundergrad uye mazana mapfumbamwe nemakumi mana vakabuda nezvidzidzo zvepamusoro zvepost graduate vanhukadzi pavadzidzi ava vanga vari zvikamu makumi matanhatu nechimwe kubva muzana nenyaya yedenda recovid-19 vadzidzi vakawanda havana kukwanisa kuuya kuzobatwa musoro nemutungamiriri wenyika kunze kwevakakundisisa muzvidzidzo ndakamirira studio 7 masvingo ndini Godfrey Mutimba.